Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 4 Mbudzi 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoyambira kuti ichashandisa mutemo zvine simba pavanhu vanobata chibharo vana vaduku. Kubayiwa nhomba yemheta makumbo kwevana vadiki kunonzi kukuenderera mberi zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira kodzero dzevanasikana munyika anoshoropodza zvikuru kubatwa chibharo kwevana vadiki, kuroorodzwa kwavo uye kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo. Izvi zvinotevera nyaya yemwanasikana wekucholocho ane makore mapfumbamwe ane pamuviri. Nezuro, mapurisa EZRP akati akasunga baba vemwanamusikana uyu kuti vabatsire mukuferefeta nyaya iyi. Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri wesangano reMusasa Project, amai Rotina Mafume Musara, kuti tinzwe maonero avo.
Kana takatarisa mamimiriro ekushe enyika yedu panyaya dzemirishonga yevanasikana vari vadiki, tinotoona kuti kune vamwe vasingatobati nhumbu asi vachimirishongwa as young as 1 year, as young as 3 months.
Izvo zvine mbenge zvichifamba seiko kuti vana vadiki vemuzera iwoyo vagosvika pakudaro?
Izvi zvinongoratidza kuipa kwesociety yedu, and isusu semadzimai huye semasangano anomirira vadzimai tinoramba tichitsikidzira nyaya dzekuti taitabvisa nyaya dzedu dziri mutsika nemagariro huye dziri muchitendero dzekuti tinombunyikidza vanasikana vachiri vadiki, nekuti tinoona kuti nyaya yakaita seiyi yazobuda pachena nekuti paita nyaya yenhumbu. Asi ngatifungei kuti kune vana vakawanda chaizvo vane nyaya dzisiri kubuda, vane nyaya dzisiri kuzosvika panhumbu. Uye chimwe chiri kutoita kuti zvinhu zvisamira zvakanaka inyaya yekuti muparanzvongo haasati waabatiwa. Ende chinowanzoitika panyaya dzesexual abuse ndedzekuti patinononoka kubata kana kuziva muparanzvongo, zvinokanganisawo vakatipoteredza kuti vakwanise kukurumidza kuripota nyaya, nekuti vanenge vachiti nyaya dzacho hatizofambi nekukurumidza. Saka tinongokurudzira mhuri dzatinobva kuti kana pachinge paitika nyaya dzeabhusi, kunyange pane nhumbu pasina nhumbu, ngatikurumidzei kumhanya nenyaya idzi tiende kuchipatara within 72 hours, tiwane yatinoti pepa, timhanye kumapurisa tisafukidzira zvinhu zvakadai kana zvichinge zvichiitika. Nenyaya yekuti tinoziva kuti abhusi yevana kazhinji inoitika mumhuri, inoitika pavanhu vanotozivana. Asi kazhinji chinozoitika ndechekuti nekuda kwaukama hwakatipoteredza, kazhinji munoona kuti nyaya zhinji dzinozopesera dzovharidzigwa, nyaya zhinji hadzizofambi zvakanaka.
Ndingadawo kutsvaga kuti nyaya dzemhando idzo dzidzi mapurisa nematanho here akati tsvikiti avanotora, kana dzinongotaurwawo hapana zvinozobuda?
Ichokwadi, mapurisa anoshanda zvakanaka chaizvo nebaziko rinonzi Victim Friendly Unit. Iroro bazi remapurisa rinoshanda zvikuru sei nevambunyikidzwa, rinoshanda zvakare neissue dzevana zvakare vanenge vambunyikidzwa. Saka mhuri yeZimbabwe inofanira kuziva kuti kana paita nyaya dzemhirishonga, dzingava idzodzi dzekumbunyikidzwa pabonde kana dzemhirishonga dzakasiyana-siyana, ngavakurumidze kumhanya kumapurisa. Vanobata pasi rinonzi Victim Friendly Unit, nekuti ndiro rakapuwa zvidzidzo zvekuti tichiri nyanyo kwasira zvikuru sei panyaya idzodzi dzekumbunyikito.
Ndopedzisira ndichitarisa kuti mumatunhu mugere vanhu mumarokesheni mumasebhabhu mavagere umu, nyaya dzakadai dzinobatsiridzwawo sei veruzhinji kuti tinozonzwa kunzi paita zvehukama, kunzi mwana mudoko akadaro unobatwa pamwe nababa kana kuti nasekuru kana nehanzvadzi yake. Zvinogadzirisika sei kweizvozvizvi mumatigero umu?
Tinonyanyogwadza panyaya idzodzi ndechekuti kashoma kuti zviitike nemunhu watisingazivi. Isusu vanogara pamwe chete tisu tinoona kuti vana vanombunikidzwa. Muchatarisa kuti zvichiongororwa zvinonzi 1 in 5 women vakatombosangana nesexual abuse. Tine tsika dzakaita sechiramu, tsika dzinofanira kubva mukugara kwedu, nemhaka yekuti chiramu ndicho chimwe chanyanya kukanganisa vanasikana vachiri vadiki. Nekuti munhu mukuru anenge achiti mudzimai, sekuru vari kuti mudzimai, vamukuru vari kuti mudzimai, murume watete ari kuti mudzimai. Saka munoona kuti mwanasikana anosara ari pakati, zvekuti kumbunyikidza inyore nekuti tsika nemagariro zvinenge zvakatopa kuti mwanasikana anofanira kuwanikwa nemurume wese wese. Mhuri yeZimbabwe ngatitaurei immediately munhu akwanise kuwana rubatsiro rwaanofanira kupuwa, hwecounseling, hwemedical, hwelegal. Zvese tinozvibatanidza toona kuti survivor wedu tamisa pakati, tamubetsera, tisavharidzira nyaya idzi.
Mutauriri wesangano reMusasa Project, amai Rotina Mafume Musara, vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, hurumende inoyambira vanhu kuti mutemo uchashandiswa zvakasimba pavanhu vanobata vana chibharo. Mugwaro kuvatori venhau nezuro, gurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni vakati dambudziko iri rinopedzwa kana vanhu vakabatana mukurwisa zviri kuitika izvi. Amai Nyoni vanoti ichi ndechimwe chezviratidzo zvekumbunyikidzwa kwevana, vachiti zvinonetsa ndezvekuti vanhu havatauri pachena nyaya dzakadai, izvo zvinoita kuti vana vapinde mumatambudziko makuru kwenguva refu. Imwe nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti zvinofadza kuti vabereki vakawanda vakateerera kuridziro yekubaisa vana nhomba yokudzivirira chirwere chemhetamakumbo kana kuti polio. Sezvakaratidzwa neuwandu hwevana vakabayiwa nhomba iyi mumatunhu ose emunyika. Dunhu rechitungwiza rinonzi nderimwe rematunhu akavona vana vakawanda vachibayiwa nhomba mushure mekunge vana 69,766 vabayiwa nhomba pavana 73,188 vaitarisira kubayiwa. Chirongwa chekutanga kubva chakaitwa musi wa27 Gumuguru kusvika musi wa30 Gumiguru. Chirongwa chepiri chiri kutarisirwa kutanga musi wa1 Zvita kusvika musi wa4 Zvita gore rino, unove mwedzi unouya. Vana vane makore mashanu zvichidzika ndivo vanobayiwa nhomba iyi. Ngatinzwei varisike vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndingati chirongwa ichi chinenge chinotiratidza kuti veruzhinji vakachigamuchira. Izvo zvinotiratidzawo zvekare kukosha kwekushambadza mashoko. Nekuda kwekuti tinoona pakaitwa chirongwa ichi chekutanga pakaitwa urongwa hwakati wandei hwekuti vanhu vange vachiwana dzidziso. Vanhu vange vachiwana mashoko ekuti vana vanenge vachibayirwa kupi, uye zvakakosha kuti vana vange vachibayiwa nhomba iyo yekudzivirira polio zvii. Saka ndinoona senge zvakabatsira kuti vabereki nevanochengeta vana vange vachigamuchira chirongwa ichi. Zviri kuonekwawo neuwandu hwevana vakabayiwa zvinotiratidza musiyano wakakura zvikuru tikatarisa mamwe maprograms atanga tichiita. angave COVID, angave measles, tirikuona kuti papori apa panenge parikuratidza kuti vanhu vanenge vakagamuchira chirongwa ichochi.
Tinonzwa vamwe vemasangano akaita kana makereke vachitya kuti vana vavo vange vachipinda muzvirongwa izvi. Pane dambudziko rakadaro here rakasanganikwa naro mukudzivirira polio?
Ndingati zverwendo runo zvinenge zviri nani, nekuda kwekuti pane hurongwa hwakawanda hwanga huchiitwa kubva zvatanga dambudziko recovid, pakaitika dambudziko remizuzi. Takaona vanhu vachiedza vanhu vose kuti vange vachiita hurukuro nevatungamiriri dzikereke dzisinganyatsogamuchira zvekubayisa vana vavo, kuti vaone kuti zvakakoshawo kuti vana vavo vange vachibayiwa, kuitira kudzivirira vana vavo nekudzivirirawo vana vevamwe.
Tinoona kuti chirongwa chepiri cheurongwa hwekudzivirira polio chichatanga musi wa 1 zviita kusvika musi wa 4 zviita. Zvii zvamungakurudzirawo vabereki pamusoro peurongwa uhu?
Inguva inenge yakanaka nekuda kwekuti zvikoro zvinenge zvavharwa, vana vazhinji vanenge vari kudzimba. Saka tinge tichikurudzirawo zvekare kunyanyanyanya kuvabereki kuti mabasa ezveutano aya haasi ana chiremba nanamukoti chete. Isusu sevabereki, isusu sevanhu vanogara mucommunity munharaunda, mumwe nemumwe ane basa guru rekuona kuti taita kuti tikwanise kunge tichidzivirira vana vedu kubva kuzvirwere zvakaita sanaporio izvozvi, zvanamhika makumbo izvozvi.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nemusi wechipiri 8 budzi America iri kuita sarudzo mumatunhu mazhinji emunyika. Nyaya dziri kunyanya kutariswa nevavhoti dzinosanganisa mamiriro ezveupfumi, nyaya yekurambidzwa kubvisa nhumbu kana kuti abortion, uwandu hwemhosva dziri kuparwa kana kuti crime, kugozhesa kutengwa kwepfuti, kupinda nekubuda kwevanhu munyika kana kuti immigration. Sarudzo idzi dziri kuitwa panguva iyo vanhu munyika vakapesana zvikuru pakati pebato riri kutonga reDemocratic Party nebato rinopikisa reRepublican Party. Rimwe dunhu rine sarudzo dziri kutariswa zvikuru idunhu reOhio, uko vanomirira Democratic Party neRepublican Party vachiita sevakaenzana murutsigiro rwavari kuwana kubva kuvanhu, zvikuru sei vari kukwikwidza kuve seneta wedunhu iri Tim Ryan veDemocratic Party navaJD Vance veRepublican Party. Mugari weOhio vari chizvarwa cheZimbabwe muzvinafundo Elliot Masocha vanoti anokunda musarudzo iyi achatozikanwa mavhoti ose averengwa, nekuti pari zvino hapano anoratidza kuti ane rutsigiro runopfuura rweumwe.
Tiri kuona kuti zvinenge zviri kukwikwidzana chaizvo, vakanyanyokubatana namasapota avo kuti hapana pati panatsokuonekwa kuti uchanyanyokuhwina ndiani kunyanya kusenate uku kuna vaTim Ryan navaJD Vance. Zvinova izvo zvinokwanisa kuti pati inenge yahwina pavaviri vavava, kana iri yamadhemokrats yavaTim Ryan kana iri yamarepublican yavaVance, zvinozoita kuti kuWashington uko kusenate kunge kuchirerekera masimba kupati inenge yahwina kuOhio. Asi zvekare tinoona kuti tina gavhena wamarepublican uripo uri kukwikwidza naamai vamadhemokrats, asi pakuona kwedu gavhena uripo uyu wakamboenda kusenate wana makore agara achitonga zvaakaita panguva yeCovid, nokuisa kwaakaita mabhizinesi makuru akaita sana Intel vachiuya kuzovakazi fektori ravo zvigurusa muno muAmerica umu, unenge uchahwina kuna gavhena uku. Mbiri yake iyoyo somunhu wamarepublican inogona kunge ichizokwanisa kubetsera vaJD Vance.
VaJD Vance ava vakabva nepi? Pane zvamungatotaurirawo here zvishoma pamusoro pavo?
Tikatarisa vaJD Vance wakuma republiki na wuku seneta hawa maitiro havu anenge aliku viringa wa mwanu wuku pati havu kuti wakange wachimbo uzana mena amire na president Trump wachiri mpawa wazo mfapo hawa kuna kuti wamubeteri wa Trump wabakuwa nanzwa shekare saka wabubuku pati kwa wabari kuti iye munu unomboti nasi watuka president wake mangwana wazoti ja wangu ndaku muda na kutipane shahari kunda saka apasa kwa wazo mbuna mchereche zo kuti vacha wina ere vacha hidi vanzi kana kuti vati mrayani vacha wina ere zo kuti mazwa hari kutewera ya makambena hari kuya vachimetherwa nana president Biden vachimbe vanobetherwa nana former president Trump zvichange zvichazomunisa kuti vachazodo wina ndava api musi wechipiri chatakatarisa ichi
ipo pano vakasiyana zvakadini va JD Vance na representative Ryan mumatauriro avo mune zvavanoimbisa mune zvavanotsigira vakasiyana zvakadini
vakasiyanisana chaizvosa tinoona isu kuti va team Ryan vanoti ivo kuna va JD Vance makabetsera kuendesa mabasa kuChina mhiri kwamakungu uku nezvamaiita nyangwe president wenyu waiva president Trump achizviramba izvozvo ini ndinobvumirana na president former president wenyu Trump kuti mabasa akaendwa kuChina uku ngaadzoke muno uku saka va team Ryan va JD Vance vari kupomeravo va Ryan ava kuti imimi munoda kukwidza mitero yavanhu muchitora mari yangu kuvarombo saka vakanyanya kusiyanisana chaizvo zvavanomiririra va JD Vance vari kunzi iwewe wakandoinvesta mari dzako kuSilicon Valley California uko ukaita imwe yeshangwiti ike zvino wakuda kudzoka muno muhayo wawo kuti unoreverera varombo wavanoreverera ndavapi saka vanhu vakasiyana chaizvo vanomiririra zvakasiyana vari kumapato akasiyana zvokuti patinoenda mberi uku tinoona kuti maindependent vari pakati vasati vasarudza kuti vachavhotera divi ripi ndo vanenge vari kunangwa ivavo kuti vachiwana divi ravanozemberana tisati tandosvika musi wechipiri watinozondovhota iwoyoyo kuona kuti uchazowina ndiani
iyo Ohio yakakosha sei musarudzo katakatarisa America yose
Ohio yakakosha chaizvosa nokuti nyangwe tikatarisisa isusu mapresidendi ati atonga America kubva patanga utongi hweAmerica mugore ra1776 mapresidendi mazhinji anenge akazvarwa muHayo kana kuti vakatombogara muHayo zvekare ufumi hweOhio hunenge hwakasimba chaizvo hunotokukwidza maAmerica mose saka ndosaka muchiona pamaelection akasiyana-siyana muHayo muchinge muchitarisiswa chaizvo nokuti zvinowanza zvabuda muHayo vanowanza vati kana president weAmerica akavhoterwa nevanhu vazhinji vomuHayo ruzhinji rwacho ndiye unobva ahwina maelection omuAmerica mose
avo vange vari mugari weOhio vari chizvarwa cheZimbabwe muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 Direct from Washington. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti sangano reElection Resource Center rinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoda kubva kwariri mari inoita chiuru chimwe chete chine makumi masere nezvinomwe zvemadhora ekuAmerica kana kuti United States dollars 187,000 kuti ZEC ivape gwaro revoters roll. MuZimLive.com vamwe vamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika vanoti imwe mizinda yeZimbabwe kunze kwenyika haina mari yekutenga kana mureza zvavo wekuturika munharaunda yemuzinda. Mumiriri weZimbabwe kuAmerica vaTadius Chifamba vakaudza musangano wevamiriri veZimbabwe uri kuitirwa muBulawayo kuti imwe mizinda inoda kugadziriswa zvikuru. Thank you. yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukaze vana mukoma Chanonoka Wande, vana mukoma Blessing Zulu, vana mukoma Jonga Kandimire. Zvinobatikana mani zvikuru, zvinobatikana zvikuru nezviri kuitwa nezanu PF kuti mukadzi wasikala chaiyo chaiyo unorambidzwa kunoona murume wake achimuvigira keke, munoti vanzi kutongo hwejekerere kunzi musungu achinibwe kuonekwa. Zvinondibata mani, zvinondibata, zvinondibata kuti saka tichazovei chaizvo chaizvo. Dai vanhu varegista kuvhote vavhote nouwandu hwavo, tabvisa zanu PF. Ndiri pano paJoburg, ndini Lipo.
Ndinoitwa Samutoko. Ndoda kuti nditaurewo maringe nevanhu vari muno muSouth Africa, maZimbabwenzi ese ari muSouth Africa. MaZimbabwenzi ese ari muSouth Africa, ngatiregerei kuignore maelection. Chamisa muri kuti ngaapinde mukomana, ngaapinde mukomana, haapindiswe nekuda kwokutaura pamaWhatsApp, haapindiswe nekuda kwokutaura pamasocial media. Pamasocial media hapauye ballot box, hapambofe pakaya polling station pano pasocial media. Pati handei kumusha tinonyoresa kuvhota maZimbabwenzi. Ari muSouth Africa ngatisimukei nehuwandu hwedu, tinonyoresa kuvhota, tigonyoresa uye tigoenda kuvhota takazowanda kuti tikwanise kuti Chamisa atore nyika. Nyika ngaiuye kuvanhu, nyika ngaibve kumilitary, nyika ngaiende kuvanhu, ibve kumilitary. Vanhu vemuZimbabwe ngatisvinurei tione zvatiri kuitwa muno munyika dzivamwe, tarisai tiri kungosekwa. Asi tizviti maZimbabwenzi takadzidza, hatina kubvira tanotombodzidza kana chipotera munyika dzevanhu.
Ndinoda hako kuti ndikopindura vatsvakwa vanotikwadzi vajobu sikala vari kutongwa nenyaya yemitemo yemuno. Haisiri mitemo yemuno iri kutonga vajobu sikala, zvazve ZANUPF noutsinye hwavo. Saka zvokuti kwaya vanotaura kuti mutemo wemuno nokudi ngavachiposiyana nazvo izvozvo. Haisi mitemo yegutsa ruzhinji, hapana ruzhinji ruchagutswa nezvinoitwa neZANUPF. ZANUPF ngaichitiregererai tisiyane nesu vanaZimbabwe. Ngaimunise jobu sikala. Tiri kuda kuita sarudzo dzedu dzakachena, titsvake mutungamiri wedu unotungamira kwete unotitonga. Ndonyaya yandinoda kutaura iyoyo. Kouya zvakare panyaya yeeducation vakauraya. Mapepa izvezvi angozara musocial media, hapana chichanyorwa navana. Vana vakungobereka makwese pepa avo ese angorimo mumafoni avo nemumanye. Kuri kuita kweZANUPF yakati bvisira Cambridge ichitiudzira zimuseki yavo yezano. Saka hapana zvichafa. Health sector vakauraya, education vakauraya. Ngavachiti rega tizorore tsvage mutungamiri vanoti natitange nyika yedu savana vadoko. Ndatete.
Ongai vana mukoma tano nenhunyozi dzamunoti pana ana mukoma Jonga naana kuchikore paHarare apo. Ini nyaya yangu yakanangana nemwi nhasi. Mava kunyanya kupa mukanwa kuvanhu vezano. Tava kunyanya kuteerera zvinhu zvezano kudarika zvinhu zvesisis, nyangwe muchiti zvenyamuna kwamunotema makarerekera. Asi tava kuona muchinyanya kurerekera kudivi rezano, nokuti tava kungoteerera vana mutsvangwa nanani nanani vanenge vachingovukura paredhiyo. Haichanakidzi, uye 30 minutes dzenyu dzava kungopera maybe nenyaya mbiri kana imwe chaiyo. Nguva yenyu mava kupedza muchingotaura navanhu, hamuchapedzi muchitsvaka nyaya kuti dziwande. 3 MB 3.6 MB dzinorwadza kuti munhu ungonzwa nyaya imwe chete uye kuteerera vana mutsvango vachingovukura munyika. So tava kuona sokuti mava kutema mava nedivi ramakarerekera. Saka gadzirisa ipapo kuti tigowana, nokuti ivo vane pokutaura ka vane ZBC, ZANUPF ine ZBC, iko zvino zvayava nemwi futi. Saka muri kuti kuvadza ndiri.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neAfrica.
Kana pachitaurwa nezvenyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze, Africa ndiyo inonzi yakatarisana nedambudziko guru, sezvo munyika dzemudunhu iri dzatanga kupisisa zvakanyanya kudarika dzimwe dzose dzepasi rino. Asi munyori mukuru musangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti Africa haina zvakawanda zvainoita kusvibisa mweya wekufema zvinozokonzera kushanduka kwemamiriro ekunze uko. Panyika makumi maviri pasi rose dzakatarisana nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze, Africa ine nyika gumi nenomwe. VaGuterres vanoti kana pakasadzikwa mitemo yekugadzirisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze, zvichanetsa kuti nyika dzidzoke kumawere kwadzananga. Muumiriri weAmerica kuUnited Nations, amai Linda Thomas Greenfield, vanotiwo kushanduka kwemamiriro ekunze kunogona kukanganisa mararamiro emamiriyoni evanhu muAfrica. Kushanduka kwemamiriro ekunze uku kunokonzerawo kuti vanhu vagume vapotera kune dzimwe nzvimbo, uye kuchiwedzerawo urombo munyika dzichiri kubudirira, idzo dzagara dziine matambudziko munyaya dzezveupfumi, utongi hwejekerere uye kusagadzikana. Nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze inonzi inopawo kuti muAfrica muve nedambudziko guru rekushaya zvekudya. Kushanduka kwemamiriro ekunze kunorevawo kuti mwaka wekurima unenge wave mupfupi. Izvi zvinonzi zvapa kuti goho remuAfrica ridzikire nezvikamu makumi mana kubva muzana, kana kuti 40%. Amai Thomas Greenfield vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze uku idambudziko guru rinoda kugadziriswa nechimbi-chimbi. Vanoti kugadzirisa dambudziko iri panoda mushandira pamwe pogadzirwa mhando dzemoto dzisingasvibise mweya wekufema. Amai Thomas Greenfield vanoti kana nyika dzisina kugadzikana nekuda kwekushaya chikafu, nyaya yemhirizhonga inowedzera. Kushanduka kwemamiriro ekunze kunokonzerawo nzara kuburikidza nekusanaya zvakanaka kwemvura, dzimwewo dzichiwirwa nedambudziko rekutsvakwe masango nekuda kwekupisisa kwekunze. Izvi zvose zvinopa kuti chikafu chiite chishoma. United Nations inotiwo nekuda kwematambudziko anozokonzera kurwisana nekushaya chikafu nekusagadzikana kwenyika, mauto ayo anochengetedza runyararo sira apindawo munjodzi achienda kunzvimbo dzinenge dziine kurwisana achiedza kuchengetedza runyararo. Nyaya yekusagadzikana iyi inopawo matambudziko kumhuri, zvichikonzera matambudziko ekushaya chikafu. Amai Greenfield vanoti nekuda kwematambudziko aya, America yakaparura chirongwa chekubatsira vanhu nechikafu chinonzi Feed the Future, uye yakazvipira kushandisa mari inosvika mabhiriyoni mashanu kwemakore mashanu anotevera kubatsira vanhu vasina zvekudya. Nyika gumi nenhatu dzemuAfrica dziri kutarisirwa kuwanawo rubatsiro kubva kuchirongwa cheFeed the Future ichi. Vanhu vachabatsirwa vari munharaunda dzakasiyana-siyana, kusanganisirawo varimi kuti vakwanise kuzvidzivirira kubva kumatambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Kunze kwekubatsira nyika idzi, amai Thomas Greenfield vanoti America iri kubatsirawo vanhu vanosvika chidimbu chebhiriyoni imwe chete muchirongwa chinonzi Prepare, kuti vaite urongwa hwekuwandudza upenyu hwavo kuti vasakanganiswe zvakanyanya nekushanduka kwemamiriro ekunze. Africa iri kubatsirwa kuti izvimirire mukushanduka kwemamiriro ekunze. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoyambira kuti ichashandisa mutemo zvine simba pavanhu vanobata chibharo vana vaduku. Kubayiwa nhomba yemheta makumbo kwevana vadiki kunonzi kuenderera mberi zvakanaka. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko aChris Gande munhau dzerurimi rweIsindebele.